Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 9/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Easter Sunday ndo watinoti moyo wechikristu nekuti ndiro zvuva vaKristu ravanorangarira kumuka kwaJesu Kristu.
Vatendi vechikristu muZimbabwe vobatana nevamwe pasi rose kupemberera kumuka kwaJesu kubva muvakafa.
Kugadzirisa leadership ndokunodikwa nokuti kwese zvinotangira kuutungamirira hove inoora kutangira kumusoro saka zvokunoti waona hove yaora unobata bata kumuswe uku
Mutungamiri we Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti uori uri kupushunurwa neAl Jazeera unoratidza kuti nyika yave kuda vatungamiri vatsva Tichakupai mamiriro akaita zvino mukaso Premier Soccer League umo zvikwata zvine mukurumbira zvatanga mwaka uno zvine mutsindo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechikristu munyika vabatana nevamwe pasi rose nhasi mukupemberera zuva rekumuka kwaKristu kubva mune vakafa. Vatendi vaita izvi nenzira dzakasiyana-siyana kusanganisira kuimba nekunamata. Mukuziya nezvekukosha kwezuva ranhasi muchitendero chechikristu, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reWorld Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata.
Easter Sunday ndo watinoti moyo wechikristu nekuti ndiro zuva vaKristu ravanorangarira kumuka kwaJesu Kristu asi zvikuru ndiro zuva ravanorangarira kukundiwa kwerufu nesimba roupenyu muna Jesu Kristu saka izuva rakakosha zvikuru kuvaKristu haisi nyaya yenhoroondo yekutarisa kumasure kwemakore anodarika zvuru zviviri zvekumuka kwaJesu.
Munga jekesa here ipapo Reverend?
Inguva vaKristu yavanorangarira kuti masimba oakaipa anowana mucherechedzo wawo wakazara murufu hauna simba kuvanhu vanotenda uyezve shoko rekupedzisira ramwari harisi rekukundikana. Shoko ramwari rekupedzisira ishoko rekukunda. Saka vaKristu vanopembera vachirangarira zuva iri nenyaya yekuti upenyu hunokunda simba rerufu.
Ko vatendi vanopemberera sei zuva rekumuka kwaJesu iri Reverend Mutata?
Zuva reEaster rokumuka kwaKristu ndiro rimwe remazuva anopembegwa zvaka da kufanana nevaKristu vazhinji wongu vanogona kunge vane tutsika twavo tunosiyana asi vazhinji vanopemberera zuva iri rinotanga ne Palm Sunday kana kuti svondo remichingwe rozosvika pa musi wechishanu chakanaka roita mugovera rozoti musi wesvondo vomuka mangwanani.
Vanenge vachiita sei apa?
Vazhinji vanoita rumuko mangwanani ngwanani votanga nemupiriro wesvondo rekurangarira kumuka kwaKristu pamwe chete voita kupembera nekudya pamwe chete vamwe vanodya muviri neropa zvaKristu pamwe chete vamwe vanotoita mabiko chaiwo ekudya mafidlongo musi weEaster iwoyu.
Zvimwe chete herezvi kunyika dziri kumawirira kana kuti kuEurope nenyika dziri kumabuda zuva kana kuti kuEast?
VaKristu vekuEast nevaKristu vekumavira zuva kana kuti yatingati Western Church yanga ine mazuva ekupembera Easter akasiyana, asi tinoziva kuti pari zvino pane nhaurirano yekuti zuva irori rigopemberegwa chimwe chete. Ndechimwe chezvinhu chinosangana vaKristu vakawandisa pasi rese, chinoita kuti vaKristu vakawanda vadzidzane. Ndo imwe yemark yatingati a unifying mark yevaKristu vazhinji, kupemberera kumuka kwaKristu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reWorld Council of Churches, Reverend Kenneth Mchata, vachitaura vari parunare kuGeneva, Switzerland. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vanoti zviri kuburitswa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera zvinoratidza kuti munyika mave kuda utungamiri hutsva. VaChamisa vanoti upfumi hwenyika huri kudyiwa nevashoma vakawanda vachinonga svosve nemuromo. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende ichaongorora vose vari kunzi vaiita uori neAl Jazeera mukutengeswa kwegoridhe uye mukuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Vamwe vanhu vanomwe vakadomwa neAl Jazeera vakatotorerwa matano neReserve Bank of Zimbabwe sezvo mabhanga avo akanzi aone kuti avashandise mari dzirimo. Asi hapana kutaurwa kuti imari dziri mumabhanga macho. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa.
Munongozviona kuti nyika yedu yakuda kuti ichishanduka, pakuda kuti maoko ashanduke. Maoko ari paya anovhinza. Mukatarisa muromo iripo yei yakakura zvikuru, madyira ayo inokokota gapu zvekuti upfumi hwenyika hwaparara. Mukatarisa here kubiwa kuri kuitwa goridhe? Pangotaurwa goridhe chete apa paAl Jazeera apa. Asi izvi chinongova chidimbu chezvabudiswa. Gomo guru harisati rabuda. Apa tangora kidzo kadombo karvinga kadiki diki.
Sei muchidaro vaChamisa?
Pane nyaya yekuti kuchii chiri kuitika kuplatinum, kuchrome uko. Chii chiri kumboitika kumwe kwese kuna na diamond? Ko chii chiri kuitika kuma drugs ari kungopinda ari kudya mari idzo? Ndiani ari kutengesa ma drugs aya? Chii chiri kuitika kunyaya dzetobhako yedu inoenda kunze kwenyika? Varimi vanoshanda nesimba kudonje kutobhako kukotoni kune zvirimwa zvose, asi chavanowana hapana. Kana ivo vanorima chibage hapana. Pane vana makoronyera vari pakata vari kungodya zvevapfupi nekureba. Vari kungodya zvevatete neukobvu hwavo. Vari kuzviratidza kuti huita kwisa ka hei, nyaya iyo inoda kugadziriswa.
Nekuda kwehuori hunonzi huri kuitika uku, zviri kukonzerawo matambudziko akaita sei kunyika yeZimbabwe?
Nyika yedu 68% havana chikafu, 68% vari food insecure, 49% vane nzara inotyisa nenhamo inotyisa, extreme poverty. Nezvinotaurwa nana World Food Program nana World Bank. Zvazvinoreva ndezvekuti pane zvinoda kugadziriswa. Migwagwa yedu haisati yambogadzirwa kwemakore 43 apfuura, migwagwa pachina yangova nzizi dzega dzega, mihomba yembambaira. Mukanotarisa zvikoro hapana kana chakavakwa. Zvipatara zvatova muchipatara, izvo zvipatara zvacho zvinofanira kurapa urwere ndo zvakutorwara. Saka zvose izvi zviri kuda kugadziriswa.
Zvii zvingaitwe kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha here?
Chinogadzirisa nyaya ndechekuti manga haakweshwi kumakumbo, manga anokweshwa mumusoro ozoenda hako kumakumbo. Saka kugadzirisa leadership ndokunodikwa, nokuti kwese zvinotangira kuutungamiriri. Hove inoora kutangira kumusoro. Saka zvokunoti waona hove yaora unobata bata kumuswe uku, namo yegwaya kuora kutanga nokumusoro. Saka ngatigadzirisei kumusoro, ndokunoda kuvandudzwa zvese izvi kuti zvipere. Panotodikwa chimbi chimbi kuti nyika ishanduke
tive ne utungamiriri wejechetere, utungamiriri unochikano kuremekedza vanhu nekuchikano kuremekedza Mwari.
Mutungamiriri webato tinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed nasi vapika kuti vachaparadza mauto nemapurisa ose akaumbwa nematunhu akasiyana-siyana munyika mavo, vachiti izvi zviri kukonzera kunetsana nekusagadzikana kwenyika. Mauto aya achapinzwa muuto rimwe chete renyika, zvimwe chetezvo zvichaitwa kumapurisa. Kubva zvakatanga hondo munyika iyi muna mbudzi 2020, mauto nemapurisa erudzi rwechiAmhara akatora nzvimbo iri kumawirira kwedunhu reTigray, yagara ichirwirwa nevanhu vechiTigray ava nevechiAmhara. Vatori venhau havabvumidzwe kuenda kunzvimbo iyi kunonzi kuri kutyorwa kodzero dzevanhu. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, China yapinda muzuva repiri nhasi ichidzidzira zvechiuto nekushandisa ndege nengarava dzehondo pedyo neTaiwan senzira yekuratidza kwayo kusafara nedanho remutungamiri wenyika yeTaiwan, Amai Tsai Ing-wen, rekunosangana kuCalifornia, America, nemutauriri wedare reparamende remuAmerica reHouse of Representatives vaKevin McCarthy. China yati chirongwa ichi chinonzi Joint Sword uye chakanangana nekuyambira vanoda kuzvipatsanura kubva kuChina, vachitiwo Taiwan inofanira kuziva kuti iri pasi peChina uye vacharamba vakaitarisa. China inoti Taiwan idunhu rayo, asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti China ikarwisa Taiwan vanotumira mauto kunoibatsira kuzvidzivirira.
Nokutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tina
makadiji youth inzinoitwa Opportunity Makanga, ndinoshandawo muboka rinonzi Mwanasikana Wanhasi, ndichiritungamirirawo. Boka iri iboka rinoshanda nemadzimai nevanasikana.
Takambokurukura mavhiki apera muchitaura nezvimwe zvirongwa zvamuri kuita, asi iko zvino madzoka nechimwe chirongwa, mungatiudza kuti ndechei chaizvo, zviri kufamba sei?
Tiri kufamba zvakanyanyisa nenyaya yekukumbira hutano hwemadzimai kana vari panguva yavo pamwe chete nevanasikana, nekuti tiri kutarisira dambudziko nedambudziko rokuti zvavanoshandisa kana vari panguva yavo hazvisinyatsokuwanika zvakanaka. Zvimwe nguva zvinenge zvichidhura and madzimai edu mamwe vazhinji pamwe vanenge vasingaendi kumabasa ndanezvi vanenge vasitorinangana nemari yacho yekutenda. Saka tinoisambeyo yedu iyo inozvishongedza vanasikana. Saka kana tichishongedza vanasikana, tiri kuti ngatibatsiranei kuti madzimai nevanasikana pavanenge vari kunguva yavo zvinhu zvinovafambira zvakanaka. nezvozvo tine vamwe vanotibetseredzawo vamwe vemasangano nevamwe vakazvimirira vatitipo dzimwe nguva anogona kuti titaine mari yekuti tengai zvinodiwa nemadzimai kana kuti dzimwe nguva anotiunza zviri zvinhu zvacho zvavanoshandisa zvakaita semapedzi matampons nezvimwewo zvinobetseredza
kunze kwekutenga zvekushandisa izvi pane zvimwe zvamuri kuitawo here zvekuti vamwe vasingakwanisi kuwana mari vabatsirikane
takatangawo zvekuti tinobatsira madzimai nevanasikana kuti vakwanise kuzvisonera aya kune kumari izvezvo pedzi nekuti takaongorora zvekare kuti akanakira kuti anoshandiswa kunguva refu haarati kana achinge ashandiswa ipapo uyezve anochengetedzawo nharaunda uye takwanisa kusangana nemadzimai nevanasikana tichitaura nyaya dzeutungamiriri
pane shanduko here yamuri kuonawo
pane shanduko pamafungiro avo nokuti vamwe vacho vaitofunga kuti havazvikwanisi uyezve vaitarisira pasi vachiona sekunge vasina kufanira kana kuti utungamiriri unofanira kuitwa nevanakomana kana kuti nevarume chete asi tiri kuona kuti naivawo vatovo nechitunzo dzekuda kupinda mutungamirira wakasiyana siyana takatarisa mumakomuniti medu kana imweri kumachecha yeitishenzi kune iya yatinoti src yeutungamiriri hwevana hwepayunivhesiti saka ndoo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita izvozvo uye tinotenda nokuti tine vamwe vanotibatsirawo vari kuitawo mabasa mamwe chetewo tinogoita mamwe makungano ekuti tinoungana chete pamwe chete tichipangana mazano nokumbiridzana kuti tikwanise kuita chinhu chimwe chete chinounza budiriro kumadzimai nevanasikana saka ndinodaira kuti zvatiri kuita uye basa ratakatanga izvi riri kufamba mune zvakanaka asi matambudziko haashaiki zvavo
ndeapi aya mungapawo muenzaniso
ndinangoti dambudziko guru ratinosangana naro nderekuti hatikwanisi kuti tibate mudzimai wese nemwanasikana wese munyika yedu nokuti vamwe vavakune dzimwe nzvimbo dziri kure kure aya tinoti mahadrich areas nokuti inenge iri shure yedu yekuti tisvikewe kumusikana ari kuzasi zasi kwayo nyika kuitira kuti pasava ane anotaririra saka naizvozvo pamwe pacho tinogona kunge tisingakwanisi kuti tisvike kwavari tikwanisewo kutaita hurukuro navo vakwanisewo kubhenefita kune zvatinenge tichiita chimwe chinogona kuti tadzisa inhau yekuti vamwe vanenge vasina kana mafoni nekuti isusu gore ra2020 ratakatana ndiyo gore riya rakuti covid wondopa yakanyanya kukurumbira chaizvo uye vanhu vakanga vakavharirwa mudzimba nekuda kwelockdown saka isusu takagona kushandisa mbozhanhare dzedu pakutaura nemadzimai nevanasikana nokuti takavhura mawhatsapp group akawanda zvisingaita anodarika 10 ekuti tinge tichiita hurukuro dzakasiyana siyana maererano nematambudziko achisanganikwa nawo nemadzimai nevanasikana panguva iyi
saka vanenge vachida kubatsiranawo nesangano renyu vanokubatai papi
ini ndinoda kuti tinowanikwa pafacebook papezi redu facebook pezi yedu ini ndimwanasikana wanhasi vamwe munokwanisa kuona kuti zvese zvatinoita munharaunda dzedu ndokusatinozviisa ipapo kuitira kuti munhu wese agova neruzere zvatiri kuita uye vanoda kutotibata vanogona kupinda kana mainbox yedu tiripo zvakare patwitter tiripo painstagram tiripo palinkedin kasina kana paine vamwe vanenge vachida kutibata paemail email adresi yedu inoitwa iyo info@mwanasikanawanhasi.org kana kuti muno vanogona kuzibatsa directly kuemail yangu inediyo opomakanga@gmail.com opo yacho ina opoh@makanga@gmail.com kana kuti vanogona kuzibatsa parunhare panhamba dzinoti 0783743968
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare opportunity nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
aiwa ndinotendawo nekuvawo neni pachirongwa chenyu chanhasi
Aiwa tinokutendai zvikuru muzvare opportunity Makanga vesangano re mwanasikana wanhasi. Vatereri ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi tichitarisa nyaya dzinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Vatereri, ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ndini Tanonoka Wande, ndichiti ngatinzwei mubvunzo watinawo nhasi.
Manheru, nendinoitwa Jaikibe. Tine mubvunzo pamusoro pezvirayiro kuti zvinobvumidzwa kumwa kangani pagore roga roga, kana kuti munhu anobvumidzwa kumwa kangani pagore roga roga, uye munhu anobvumidzwa kuregedza kudya mbiriso panguva yakadii? Muzondipawo mavhesi anodudzira mibvunzo iyoyo. Ndiripo pakuda kuziva nekazodu tiri kuMozambiki.
Kutibetsera nemubvunzo uyu tina vamunoziva mose mufundisi Oliver Mandisodza. Chinokukwazisai mufundisi hoyo mubvunzo.
Kazuwai wadiwa watereri, ndinotenda Mwari vari kuitira zvakanaka. Tichafambisa kuramwari nhau yechidyo chirayiro mwiri washe kana Holy Communion inokosha zvikuru kuna vose vanotenda muchitendero chechikristu. Kuti tinzwisise nyaya ingaita seshoko ramwari kubva payakatangira muna Exodus chapter 12 yese zvayo pavhesi 11 papari kutsanangurwa mudyirwe waifanirwa kuzoitwa pasika ichinzi iyi pasika yashe, nekuda kwekuti Mwari vaizoita chiitwo chikuru chekudzivirira vana veIsraeri kubva muutapwa vachienda mukusununguka kuKenani. Pari kunzi pachafamba mutumwa werufu achiuraya matangwe ose. Saka paifanirwa kuiswa ropa pamagoni kuitira kuti mutumwa paaiona ropa aizopfuura. Saka changa chii chiitiko chikuru chakasakisa kuti Faro azoti regedzai vanhu ava vaende zvavo, hatisisina simba rekuti tirambe takavabata. Kwaita kucheka kukuru muIsraeri.
Mufundisi Mandisodza, sei Mwari vakaita chiitiko ichi?
Mwari vakaita chiitiko ichi nenzira yekuratidza ukuru hwavo nekuramba achizorangadza vana veIsraeri kuti ngazviitwe gore negore. Pavhesi 14 inotaura kudaro. So chinhu chaiitwa gore negore.
Mutereri abvunzawo pamusoro pekukosha kwembiriso. Mungatiudze pamusoro penyaya iyi mufundisi Mandisodza?
Tichitarisa kukosha kwembiriso sekubvunza kwazvaitwa, mbiriso yanga iripo kuratidza kuti yaimirira zvivi kana kuti kusarurama. Saka panguva yaidyiwa yaipembererwa chiitiko chepasika ichi, apaifanirwa kushandiswa chingwa chine mbiriso kuratidza kuti vaIsraeri vanga vakasiyana nevamwe marudzi akanga ariko panguva iyoyo.
Nemhaka yei mufundisi Mandisodza, mungati jekeserawo here zvishoma? Zvinorevei izvi?
Zvoreva kuti izvoni pane zvimwewo zvidya zvaiitwa zvinhu zvaiserebhuretiwa panguva iyoyi navaIsraeri. Yanga isingori pasika badzi, asi vane zvimwe zvinhu izvi zvavaidi zvavaipemberera mamwe mafist avaiita mukufamba kwavo. Asi tinoziva kuti nhau iyi payaizonongedzera pakuya kwaJesu paiuraya ropa reGwayana, zvaitarisira kuzainongedzera kuna Jesu pavaisakirifaisa ipapo. Zvoreva kuti patakusvika panapa kuna Luke chapter 22 verse 18-20, tasa zvakare Matthew chapter 26 verse 26-28 na Mark 14 verse 22-24. Jesu uri kuratidza chiitiko chitsva chekutaura kuti iye akuenda pamuchinjikwa. Unosvika paanogara navadzidzi vake, unotora chingwa akamedura akachidya akati, uyu muviri wangu unomedurirwe ini, akavatora, torai mudye, itai izvi nguva dzose mukandirangarira. Unosvika paanotora mukombe akanwa pauri akati, uyu iropa rangu iro inova sungano itsva iri muropa raJesu Kristu iyi. Saka inhau yekuti izvi zvinofanirwa kuti zviitwe nguva dzose muchimurangarira Jesu. Hapana kutemwa kuti gore negore sezvazvo zvakaitwa kuna Exodus, asi apa kwakunzi nguva dzose. Tinobva taona zvakare kuna mabasa avapostori chapter 2 verse 42-47 parukutanga kusangana wane watendeo kutanga. Zuriko zwari sangana zuwa narimwe nimwe, washedra zuwa narimwe nimwe. Chimwe chizunza zavaita, kwa ngakuriku medura chingwa kujikachira ilo chashe.
Saka mbiriso ino tiradizei, ino rewei apa?
Parukundi mbiriso paya, zesho kwa di, mbiriso yae mirira zini, jisaka rurama. Kana tukutaza kana rebellion, saka paizu kwa pasika kwa hizi shani sai chingwa chisina mbiriso. Asina asina tuna nukuti Jesu wa uya wafa wabisa watora kutukwa kose mada wazo esi abawera pa mchinji kwa. Azitanya nyiku kosha maningi kuwa nukuti chili wa chine mbiriso kana chisina tukuna wani wa chishani sa chishingwa. Ezi simbo, semu chereche dumiru wa Jesu Kristu. Nilotenda mwarono kuitraisha kanaka. Mwara wakuru wapafadze, mwara wakusimbise nda tenda.
Tino tenda zukuru mfundisi Oliver Mandisoza. Vatereri, WhatsApp number zezo chitendero jinoti +1 301 919 8140. Tini, ndini tanono kawandendi chiti. Ngati sangandie zakare zondori nuya. Mkirungwa chedu chezo chitendero.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande uye chikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo zvikwata zvitatu zvine mukurumbira nenhoroondo yakasimba Dynamos Highlanders Naked United zvatanga mwaka uno wenhabvu wePSL zvakasimba. Asi kuti zvingakwanise kubvuta mukombe kubva kuFC Platinum here. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Zvekwata zvitatu izvi zviri pakati pezvikwata zvina zviri pamusoro-soro pegungano rePremier Soccer League. Izvo sati zvamboitika kwemakore akawanda. Caps United ndiyo rutungamira makundano aya nemapoints 10 asingangodarikwa nezvibodzwa neDynamos. Iyo ine mapoints manomwe asi ine mutambo mangwana neCranbourne Bullets muNational Sports Stadium. Highlanders iri pachinzvimbo chechitatu nemapoints masere point imwe chete pasi peFC Platinum iyo iri pachinzvimbo chechipiri. Asi mubvunzo ndewekuti Caps, Dimbare neBosso dzicharamba dzichitamba nhabvu zvakasimba here zvekuti dzitore mukombe wePSL uri mumaoko FC Platinum kubva muna 2017. Mutsigiri weDynamos vaShepherd Saizi vanoti semaonero avo mukombe mwaka uno urutorwa neCapes United kana nechikwata chavo.
Dynamos Caps na Lenders zvikwidzana asi timu ichatora zvandakatira seitimu yangu inonzi Dynamos.
Mutsigiri weCapes United vamunyaradzi musavengana vanoti gore rino zvinhu zvavo zvakarongeka zvekuti mukombe ndewavo.
Gore rino tichagadzirisa zvinhu zvedu. Last season taitambura tatisina financial backup yakakwana. Gore rino tichagadzirisa zvinhu zvedu taane mari.
Asi mongoro wemutambo wenhabvu vakudzaibere vanoti zvana Caps United nana Dynamos kutungamira kwetrakita asi FC Platinum ndizvo.
Platinum FC ndo yandi kuona kunge iri consistent.
Mutsigiri wechikwata cheBlack Rhinos vaMoses Chipeta vanotiwo
ana FC Platinum nana Chicken matimu anobhadhara saka ndovati kuti tiraizaranowina lei.
Asi murairidzi weManika Diamonds Jairos Tsapera anoti veruzhinji vari kutarisira zvikwata zvisirizvo vachisiya maGem Boys ekwamutare.
Naizvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa.
Pazvikwata zvitatu zvine mbiri munyika Caps United ndiyo yakapedzisira kutora mukombe weleague muna 2016. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Pamitambo yatambwa nhasi ZPC Kariba yarwa triangle 1-0. Aiwa vatereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichimba kuti mave nezuva reEaster rakanaka muchipemberera kumuka kwaIshe Jesu Kristu. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murave zvakanaka vatereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.